Paswa akaregedza basa nezuro. Apo chikwata chemayangori chakadzoka kubva kuSouth Africa. Uko vakanorohwa 3-0. Paswa akazivisa veZimbabwe Football Association kuti haangaramba achishanda pasina mubhadharo wemari yemuhoro. Iyo asina kubhadharwa kwemwedzi gumi iyo anga ari pabasa. Maneja waPaswa vaGibson Mahachi vanoti Paswa akaregedza basa uye ave kutarisa mamwe mabasa ari kuuya pamberi pavo. Runyere kupe ruri kufamba muHarare ndwere kuti Paswa angangodzokera kuDynamos mushure mekudzingwa basa kwaDave Mandigora semurairidzi wechikwata ichi. Aimbove kit manager weMaorias vaJoshua Kumalo avo vasina zvekare kubhadharwa panguva iyo vaive pabasa vanoti Paswa atora danho rakanaka pane kuti ashandire mahara. VaKumalo vanoti vari kushamisika kuti veZifa havasi kubhadhara vashandi vavo ivo vachiwana mari inobva kuFIFA yerutsigiro.
If you say company inowana magrants from FIFA ichitadza kubhadhara vashandi who goes for 9 months kusinana senti kwanza hatina mari. Okay, they say if that money iri kuya irishoma kuFIFA chitambisai vashandi, vashandi ngavatambire.
Mteveri wenhabvu waProsper Mzane Nharo vanoti kurohwa kwakaitwa mayangure aSouth Africa hakunei matambiro avo asi kuti vaive nenzara nemhaka yekunyimwa mari neveZifa ivava.
Chinoitika vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Mushamarari wezvemutambo Howard Musonza anoti veZifa vakundikana zvekuti vanofarira kubviswa pabasa kana vachitadza kubhadhara vanhu vashandira.
And they will talk about finances, yeah, Maria Gajkiwa, they will talk about maladministration, they will talk about nepotism. Yes, they will see Faitoko. How come my discipline, we are not having that?
Maya Murias, achaenda kuma Africa Games ku Congo Brazzaville, muna Gunyana, aine murairidzi mutsva Nation Dube, uyo aive mutevedzeri waPaswa. Maoria zvekare, achange aine murairidzi mutsva apo ari kutamba neGuinea Makunda ne 2017. Africa Cup of Nations mukutanga kwaGunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.